On its part, government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society in both rural and urban areas, such as affordable transport, maize meal.
Hurumende icharamba ichiita zvirongwa zvinobatsira vamwe vedu vari mumadhorobha nevari kumaruwa pazvirongwa zvakaita sekuvawanisira chikafu chakaita sehupfu nekuvawanisira chikafu chakaita sechibage nekuvawanisawo zvekufambisa pamwe chete nekugadzirisa nyaya dzezveutano.